Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wemubvuro zvitafo 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvozvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanotoresa mhiko makurukota avo.
Tinotarisirawo zvakare kuti kuchinja kwaita mutungamiri wenyika dzimwe nyika dzakafanana nedzokueurope kana vana America naidzo dzakagara dziri shamwari dziri dzokueast dzaarakidza mashoko kuti ivo vanoda kuti vabatsire mwana mutsva azarwa.
Chirongwa chekunyoresa kuvhota chinopinda muchikamu chechina boka reZimbabwe Electoral Commission richibvumidza kunyoresa vane vabereki vekune dzimwe nyika kana kuti maalien richitevedzera mutongo wakaturwa nedare repamusoro. Vanotengesera mugwagwa mamutare voshushikana zvikuru zvichitevera kubviswa kwavo munzvimbo dzavanosishandira nemapurisa ekanzuru eZimbabwe Republic Police pamwe nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vatorisa mhiko makurukota avo nhasi. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura mushure mekutoresa mhiko makurukota ehurumende yavo, vaMnangagwa vati vagadza makurukota awa kuti vapedzise nguva yehurumende yevaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. vaMnangagwa vati kunyange zvazvo mumazuva mashoma vatora utungamiriri zvinhu zvakaoma, vati ivo nechikwata chavo vane chivimbo chekukunda, vakakurudzira kubatana nerunyararo munyika.
Ndagadza makurukota matsva kuti angopedza nguva yaive yakatarirwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zvakaoma hazvo, asi ndine chivimbo chekukunda ndichishanda nechikwata changu ichi. Mashoko angu kuvana veZimbabwe ndinoti ngatibatanei tisimudzire upfumi hwenyika.
Vagadzwa segurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Mugumbo vati vari kutarisira kusimudzira kugadzirwa kwemigwagwa kumutsidzira kambani yeNational Railways of Zimbabwe pamwe nekambani yeZimbabwe. vaGumbo vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika nekuchinja kwakaita mutungamiriri wenyika.
Upenyu hwavanhu napanyika ndezvokuti kana pakazvarwa mwana mutsva vanhu vanouya kuzopemberera vachipa zvipo. Tinotarisirawo zvakare kuti kuchinja kwaita mutungamiriri wenyika dzimwe nyika dzakafanana nedzokueurope kana vana America naidzo dzakagara dziri shamwari dziri dzokueast dzaarakidza mashoko kuti ivo vanoda kuti vabatsire mwana mutsva azarwa. Saka ndinoimba kuti iyoyo change yeleadership ichakonzera kuti tiwane vamwe vachange vano rudo rwokuuya kuzotibatsira kuti vaone kuti mabasa anga achida kurongerwa nyika yeZimbabwe abudirire.
Izvi zvatsigirwawo negurukota rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. David Parirenyatwa, avo vatiwo vane chivimbo chekuti kuchinja kwehurumende kuchabatsirawo nyika kuwana mari. Dr. Parirenyatwa vati mari ikapinda munyika zvinhu zvichareruka munyaya dzezveutano.
Tiri kutarisira, inini ndine hope yakawanda kuti zviri kuitika zvinoratidza kuti kwane goodwill yakawanda for Zimbabwe. And the goodwill inofanira kupinda muhealth sector. Muhealth sector hamuite improve kana tisina maresources. All these problems, most of those problems you are seeing in the health sector are because the resources are not adequate. But ikauya maresources akakwana, mahospital edu anoimprova, maambulances edu tinoapa, we'll get more of our specialists on the ground, we'll be able to contain malaria, we'll be able to look at the issues that are really worrying in the health sector.
Kurukota rezvebazi rinoona nezvemukati menyika vaObert Mbofu vatiwo zvinhu zvavachatanga kugadzirisa mubazi ravo nyaya yehori maroadblocks pamwe nekugadzirisa ukama pakati pemapurisa neruzhinji rweZimbabwe. Vamunangagwa vakavandudza dare remakurukota avo nemugovera mushure mekunge vambodoma makurukota gumi asina zvigaro muparamende, asi bumbiro remutemo richivapa masimba ekudoma vanhu vashanu chete. Makurukota ehurumende yavamunangagwa aya akatambirwa zvakasiyana-siyana munyika, vamwe vachigudzikana navo asi vamwewo vachinyunyuta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tichere panyaya iyi, bato rinotungamirwa navamogemutsvangirai reMDC rinoti nhengo dzedare remakurukota dzatoreswa mhiko nhasi dzine basa guru kwazvo rekuona kuti nyika yadzokera painofanirwa kunge iri. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri webato reMDCT vaObert Gutu.
Isu sebato reMDC inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai tinoti basa ratotanga. Tikatoti rakatanga musi wakadomwa masavo svondo rapera iro musi wechina, kunzi mingi wapuwa ministiri iyi, mingi wapuwa ministiri iyi, nokuti basa ratinaro muno munyika rakakura. Totanga nenyaya dzezveupfumi hwenyika tichiona manetsero ari kuita nyaya dzemari, kuti vanhanhasi vachiri kungonetseka kuwana mari dzavo kubva mumabhanga. Minista of Finance vachina masa mune basa ipapo. Toendazve kune zveminda, vaperenziri mune basa ipapo. Toendazve pane kana ndaa kutaura panyaya dzemigwagwa, ndinoti mukoma wangu vadyora mugumbo wacho zviita sei, akaondomoka akamwauka. Saka ndoti madzimai nevarume vatora mhiko nhasi kustate house kuti tava maministers, chitotangai kuita anonzi muchirungu hit the ground running.
Asika vagutu vamwe vatoreswa mhiko vagara vanga vatori makurukota muzvigaro zvavainazvo nechakare muhurumende yava Mugabe, pane zvitsva zvamungatarisira here kuzvingashanduka?
Hapana chitsva Jonga, ndopfunga ndakambotaura svondo rapera iro pane gwaro randakabudisa ndakamirira musangano weMDC statement tichiti zvaitwa izvi zvakangofanana nekutora waini yakare woitsvagira mabhodhoro matsva wodira umomo wofunga kuti waini yavatsva. Akwete, inongoramba iri waini yakare, putting old wine in new bottles, kuti vanhu ivavo vakakoniwa kare, vane histori yokukoniwa vangazogona. Iye manje kune kuri kutungana kwembudzi tichireverana nhema.
Tichitarisawo kune vapiwa zvigaro zvekutungamira matunhu, munoona vachikwanisa here kuvandudza matunhu zvikuru munyaya dzebudiriro?
Ndoda kutanga Jonga ndataura kuti ivo vakapiwa zvigaro ivavava zvekuti ndo muchirungu anonziwo maprovincial ministers kana magavana, kutotyorwa mutemo kwakaitwa nokuti constitution iripo, bumbiro romutemo rakuti panofanirwa kunge kune anonziwo maprovincial council, bato rega rega rinenge rine iyo majority yamavotes muprovincial council, tichitarisira election ya 2018, ndo ringadei rine provincial minister. Zvino hazvina kuitwa zvokuti apoinda maminista anonziwo maprovincial ministers tisingatedzeri bumbiro romutemo, kutokanganisa kutyora bumbiro romutemo ndo chokutanga. Ndakuzoenda mberi kuti vangagona here kuvandutsa zviri kuitika mumatunhu avo, havakwanisi. Chii chavangachagona iye manje chavakakoniwa pavakanga vari gavhena kwemakore gumi? Hapana.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chapinda muchikamu chechina nhasi, bazi reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC richibvuma kunyoresa vane vabereki vekunze kwenyika kana kuti maalien, richitevedzera mutongo wakaturwa nedare repamusoro svondo rapera. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo nzvimbo dzakawanda dzekunyoresa kuvhota dzanonoka kuvhurwa mukadoma nhasi, Awa imborambidzwa kunyoresa kuvhota vachinza havasi zvizvarwa zvemuno vafara kuti vave kubvumirwa kunyoresa kuti vazovhota gore rinouya kodzero yavainge vambotorerwa nehurumende. Vanhu vose vakazvarwa nevabereki vasiri zvizvarwa zvemuno munyika kana kuti mumwe mubereki ari chizvarwa cheimwe nyika vainge vasisina kodzero yekuvhota iyi. Asi dare repamusoro rakatura mutongo wekuti munhu wese akazvarirwa muno ane kodzero yekuva chizvarwa chizere munyika izvo zvinomupa kodzero yekuvhota. Mumwe wavabvumirwa kuvhota vaWilliam Tembo vafara zvikuru vachiti vave kunzwa sechizvarwa chizere chemunyika.
Fara nazvo zvikuru pakutanga ndanga ndiri munhu ndaivhota asi ndakazoblokewa kuvhota kuti ndiri alien. But ndanga ndiri citizen of Zimbabwe past Smith regime. And then ndafara zvikuru stere kuti ndisingarerekere kumwe kubato kwedu kuri kupi tuziva kuti vakagadzirisa. Tinotenda kuzvikuru kuti ndava mwana weZimbabwe.
Asi mumwe wevanhu ava amai Janet Chapora varambirwa kunyoresa kuvhota vachinzi havana gwaro guru rekuzvarwa kana long birth certificate. Amai Janet vanoti vachaedza nepavanokwanisa kutora gwaro rekuzvarwa iri.
Ndokuti vativo mune bethirefu here? Ndikati aya bethirefu handina. Zvanzi moenda munotora bethirefu kana matora bethirefu moya ne proof of residence moya todini tokuregistai. Handina chatoenda kunotora nekuti vati 2 weeks dziripo zvinenge zvadini zvaita moya modini moregister. Zvimwe zvese zviri right.
Asi kanzura weward 6 amai Tendai Kokera vanoti havasi kufara nemaitiro ezeki iyo iri kusimbisa nyaya yegwaro rekuzvarwa kune vairambidzwa kunyoresa ava. Kanzura Kokera vanoti zviri pachena kuti munhu anofanirwa kunge akaenda negwaro rekuzvarwa kuti apiwe chitupa nokudaro vashandi vezeki vari kuedza kusatevedzera mutemo wakaturwa nedare.
Inini sakansela ndiri kuona kuti zvakanaka zvakanga zvakataurwa nehurumende kuti maaliens aite sei, maaliens ngavhoti. But ndiri kuona futi kuti pachiri trick. Why? Because ane chitupa. Kutoreva kuti munhu iyeye akatora chitupa ane birth certificate nekuti hakuna munhu anokwanisa kutora chitupa asina birth certificate. So kana ane chitupa zvinotoreva kuti birth anaro munhu iyeye.
Chikamu chechina chekunyoresa kuvhota chatanga nhasi paine vanhu vashoma munzvimbo dzekunyoresa. Ndakamirira Studio 7 mukadoma, ndini Ata Chigoriwa.
Vateereri veStudio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo mauto yeAmerica neSouth Korea ari kudzidzira zvehondo ari pamwe chete muchiitiko chikuru chenguva dzose, mibvunzo iri kusimudzwa kuti kuedzwa kwechombo neNorth Korea mucherechedzo wekuti yakapfurikidza mwero here mukuve nechombo chenyuklia chinosvika kunyika dziri kure uye zvii zvingaitwa nezvazvo. Ndege dzehondo dzakanda zvombo muguta guru reYemen reSanaa usiku hwose kusvika muvhuro mangwanani. Vaona zvichiitika vachiti mabhambo aya arova nzvimbo dzechikwata chevapanduki cheHouthi. Vanoona nezvematongerwo enyika pamwe nevanhuwo zvavo vanoti kunyange hazvo vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaityisa vachiita sevane simba rakanyanya panguva yeutongo hwavo. Simba iri vairiwana kubva kumauto uye ndosaka mauto asina kunetseka kuvabvisa pachigaro. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti hazvina kunetsa mauto kubvisa vaMugabe pachigaro nekuti mauto ndiwo akavaisa pachigaro chekutungamira bato reZANU PF kuhondo pamwe nenyika muna 1980. Dr. Rwanya vanoti vaMugabe vakakwanisa kuramba vachitungamira nyika nebato ravo reZANU PF nokuti vaive nerutsigiro kubva kumauto. Dr. Rwanya vanoti vaMugabe vakatanga kushaya simba apo ivo nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vakatanga kuzvidza vechiuto.
Ndechimwe Congress yakazotora madecisions angaitwa nemauto emugagawo yakaitwa kuchimoyo kuMozambique. Yanga isina vanhu vakabva kwagutu, yanga ine mauto. So simba raMugabe ranga rakagara riri simba remauto. Saka kuzvidza kwakaita vaMugabe nomukadzi wavo kumauto ndokwakaita kuti vaMugabe vazosvika muna Taisireva.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vanotiwo vanobvumirana naDr. Rwanya vachiti simba raMugabe range risiri ravo pachavo asi raibva kumauto pamwe nemamwe mapazi ehurumende. VaHiwayo vanoti vaMugabe vakadonhedzwa nenyaya yekuti mapazi ehurumende akaita semauto nemamwe vakange vasavatsigire nekuda kwemudzimai wavo ainge ari kugara achitukirira kana kushora vashandi vehurumende nevatungamiri vemapazi ehurumende paruzhinji.
Chandingati chakaitika pana vaMugabe ndechekuti nheyo dzanga dzakavamisa ndo dzakavadonhedza, kwete kuti vanhuwo zvavo, asi kuti nheyo vanga vakamira panheyo yekubva kunhoroondo yechimurenga chekuzvisununguka chekuzvisunungura. Saka nheyo idzodzo ndo dzakasvika pakuti zvavamaita vatsamwisana, saka ndo vakavabvisa.
Kweta rinorwira kodzero dzevakaremara vaAbraham Mateta vanoti nyaya yekukwegura ndiyo imwe yakaita kuti vaMugabe vasanetsa kubvisa pachigaro. VaMateta vanotiwo vaMugabe vakatanga kupera simba muna 2008 apo vakakundwa musarudzo neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Vati kubvira apa mauto ange ave nesimba rakanyanya nekuti ndiwo akaita kuti varambe vachitonga uye vaMugabe havana zvavaikwanisa kuita kunze kwekuterera zvaidiwa nemauto.
Ini ndinoona sekuti zvakaitika mazuva mashoma shoma apfuura pakava nekubvumirana pakati pemasoja nevanhu, zvikuru sei pakuti vanhu vari kunzwisisa sekuti vaMugabe vakanga vasisakwanisi kuita basa ravo.
Asi vamwe vakaita sevamasimba manyanya avanoongorora nyaya dzezveupfumi vanoti semaonero avo vaMugabe vakasiyiswa basa pachavo nekuti vakatadza kugadzirisa nyaya yekuti ndiani aizotora chigaro chavo mubato nemuhurumende kana ivo vazorora.
Vanhu vakawanda takafara zvidu kuti vasudu kuti vanotamba achendera basa zvinhu zvavanga sagone kuriita, asi kamwe karutivi kwemwoyo kaitiko zvinhu zvakadai so zvaishaya imwe nzira yekuti zviitike nazvo here.
Vanoti muZANU PF mange mave nekurwisana kunotyisa uye ivo semunhu mukuru vakatadza kutaridza musangano gwara vakabva varega mudzimai wavo achivhiringa zvinhu mubato. Vanoti izvi ndizvo zvakazoita kuti mauto apindire achiti aida kugadzirisa zvinhu mubato iri. Mukuita izvi mauto vakabvisa vaMugabe pachigaro pamwe nekusunga vamwe vanonzi vaifurira vaMugabe kuti vasatonge zvakanaka. Dr. Rwanya navamanyanya vanoti vaMugabe vangadai vari pachigaro nhasi ivo nemudzimai wavo vasina kuzvidza mauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanotengesera mumigwagwa yemamutare vari kushushikana zvikuru zvichitevera kubviswa kwavo munzvimbo dzavanoshandira. Mapurisa ekanzuri yeguta reMutare pamwe neZimbabwe Republic Police vakabatana nemauto vakayambira vatengesi ava vanoshandira munzvimbo dzisina kutarwa kuti havasi kuzoda kuonekwa kutanga nhasi, izvo zvapa kuchema-chema kwazvo kwevazhinji vanorarama nekutengesera mumigwagwa. Mutoro wedu enhaulo yedhamu Moyo anotipa nyaya inotevera.
Kanzu yeguta iri ya kataura kuti nemusiwe muvuro kureva nasi hayai zore gavano achitengesera munzvimbo dzisidzo sezvo yabata na pamwe chete nemapurisa ezetarapi uye mauto mukuzadzikisa yambiro iyi senzira yekugadzirisa chimiro cheguta. Mutauriri wekanzu yeguta remutare Vaspren Mutiwi vati danho ratorwa iri ndere kugadzirisa kunyangara kwange kwaita muguta umo vanhu vonge vongotongesera pose pose kunyangwe nepamikova yezvitoro zvihombe. Vamutuvi vanoti vanhu havarambidzwi kutengesa asi vanosungirwa kutengesera panzvimbo dzakafanira uye vachibvisa mutere kukanzuro iyi.
Kanzuro yeguta remutare yatora chidanho chekushambadza guta remutare kubukidza nekubvisa vese vanga vachiita mabasa avo zvisiri pamutemo. Mamiro angaita guta redu anga kutipa chimiro chisina kunaka. Ndosaka taona zvakakodzera kuti tibatane tibvise vese vari kutengesa zvinhu kunze kwemutemo. Tivakurudzira kuti ngavaende vanopiwa panzvimbo pokutengesera.
Asi danho iri riri kushorwa nevatengesi ava avo vanoti kanzuro yasungirwa kutanga yavagadzirira nzvimbo dzekushandira vari isati yavarambidza sezvo ariwo mararamiro avo. Vasichiwati Pariani mutengesi muguta remutare vapariani vanoti danho iri harina kunaka sezvo mhuri zhinji dzichipona nekutengesa zvakasiyana-siyana nekuda kwekushayikwa kwemabasa munyika.
Tiri kurwadziwa nazvo because takaurayirwa industry saka hatina kutinowana mabasa saka hatina kuti kushanda saka deno vazopwanya vatanga vese industry.
Mumwe wevanotengesera migwagwa asiri kufarira zvaitwa ndiva Alexander Nduna. VaNduna vaudza Studio 7 kuti vazhinji vashaiswa zano sezvo mabasa ekutengesa aya ariwo anonza chekudya patafura mumisha yakawanda.
Ichoti ndiyo ndaramo yotakuraramira kutengesa uko. Inozohlupa voti votipwanyira hemusika yakhona tarichaziva vanoda kutora metiri pari toite mbavha tikaita mbavha tosungwa topondwa masoja arohamba veiponda vanhu inotodini.
VaElisha Musabayana vanoitawo basa rekutenga zvinhu zvakasiyana-siyana kusouth africa nekuzambia vachiuya kutengesa mumigwagwa muno mamutare. VaMusabayana vanoti vanhu vanosungirwa kupiwa nzvimbo dzekushandira vasati vadzingwa. Vanoti kunyange hazvo vachiziva kuti kutengesera pose pose zviri kunze kwemutemo ikodzero yevatengesi kuti vawanirwe pakakodzera pokuitira mabasa avo.
Inini ndinoona sepfungwa isina kunaka toziva zvedu kuti pamutemo harikononga richitengesera mastriti kana pai asi zvakakonzeresa ka inyaya yekuti ka munyika muno ikonomi yedu yashata saka naizvozvo wakasikira dai wati maindastri avhurwa zvinhu zvakutanga kufamba mari yakusekeredwa mumabhengi umu ndipetinoona kuti zvishuwa vanhu vangagona zvakubudepi.
Amai Anesumusa vanoitawo basa rekutengesa zvakasiyana-siyana kunyanya zvirimwa. Amai ava vanoti raramo yavo inobva mumabhindauko ekutengesa zvirimwa chete saka kuvavharira musika wavo kuvaomesera.
Inini ndirikutozwa kubatikana pandakazwa zvichitaurwa ndakabatikana maningi kuti wari kuti tisiyane nezvatiri kuita zvekutengesa. Zvekutengesa izvi ndo zviri kutotiraramisa saka hazvina kundifadza. Apa hatatiri kubva kupemberera purezidendi mutsva.
Muguta rose remutare nzvimbo dzinosiwanikwa vanotengesa mumigwagwa dzange dzakachena pachiwanikwa chete vanotengesa airtime yenhare mbozha nevanotengesa mapepanhau nevaya vanotora mifananidzo. Pamikova yezvitoro zvikuru zvakaita setm pick and pay spa ok Mikulus Butter Jet neEdgars zvinova nzvimbo dzaisiwanikwa vatengesi ava nhasi dzange dzakachena zvisakamboonekwa. Danho iri rabata zvakare vedzimotokari dzinoshandiswa semataxi asi dzisina kunyora eswa zviri pamutemo dzinozivikanwa nekuti mishikashika. Motokari idzi dzange dzisiri muguta zvakare. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika munyika kunonzi kwakakonzera kudzikira kwemusika weZimbabwe Stock Exchange nezvikamu 27.82% mumwedzi wambudzi. Vanoongorora zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoti izvi zvakakonzerwa nekusave nechivimbo mumamiriro ezvinhu munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita Natanono Kawande weStudio 7.
Zvakakonzera kuti industrial index yedu idone zvinhu zvaiitika mupolitical front. Takaona isu Zimbabwe Defence Forces ichipindirira munyaya dzepolitics dzemunyika zvakazoita kuti President Robert Gabriel Mugabe vasiye basa vachitsivwa naye vaimbova Vice President Emerson Mnangagwa. Takatarisa isusu musika wedu wemari wanga uchikudzwa nezvumo zvanga zvisiri atiti mafundamentals, but wanga uchikudzwa kunyanya-nyanya nekushayikwa kwaita mari kumabhanga kwaizoita kuti mari dziya-dziya dzakangogara dzanga dziri kumabhanga dzichiendeswa kumutsika wemari, nekuti kukwadzaa dzakagara kumabhanga dzanga dzisina mainterest dzanga dzikangogara macustomers acho anga asingagori kuita maforeign payments pfumiwo. Ndo zvakakonzera kukora kwemusika wedu muna November.
Chinyi chinofanira kuitika kuti zvinhu zvidzokere pakanaka?
Katarisa nyaya dzesituation dzanga dzichikonzerwa nekuti nyika yanga isiri kuproducer, asi ichingori nyika yatinoti inongodya chete, inonzi econsumptive economy. Zvaizokonzera kuti tiimporte zvinhu zvakawanda tisikaexporte zvinhu zvakawanda. Saka zvainesa chaizvo chaizvo kuti tisustaine dollarization nemamiriro anga akaita zvinhu kudaro. Saka chekutanga, nyika inofanira kuprodusa, mafektori aya anofanira kutanga futizve kuita chiutsi, nyika inofanira kutanga kuridusa consumption yayo togona kuena mari yakawanda yekubva kune dzimwe nyika tosustaina dollarization yedu. Takanyanya kukoshesesa kuti zvose zvitange izvi tinoda confidence muikonomi. Confidence ikavapo muikonomi, nekuti kuitika kweproducer kwandiri kutaura uku hachisi chinhu chinoitika nezuva rimwe chete, aiwa, asi kutanga kwazvo kunobva muconfidence yekuti zvinhu zvaakuimprova. Kana confidence yadaro, munoona effort dzese dzinouya dzichipererera mushure meconfidence iyoyo. Ndo zvakaitikawo mazuva mashoma shoma atakaonawo zvakakonzera kuti musika wedu udonhe futizve kubva pamusika wainzi ndo wanga wakura kudarika misika dzese pasi rese panapa, zvisingaenderani nezviri kuitika muikonomi yedu. Saka confidence dzikauya, confidence dziya dzinosustainwa neproduction nekuridzisa consumption nekuexporta nekuridzisa maimport, nyika yedu yotanga kuindira mberi.
Vanoongorora zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Kambo Today's Paper akachibva kuno kuStudio 7 tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, asi regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotorisa mhiko makurukota avo. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chinopinda muchikamu chechina, zeki ichibvumidza kunyoresa vane vabereki vekunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare nenguva dza 7 p.m. manera anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Chris Gande.